maleader vakandomire chekutanga ndechekuti leadership haina chekuita nekuti munhu ane mari ine chekuita nekuti munhu akakodzera sei kutungamira vanhu njene adipwe mezha neamount of money yauinayo kusaka inini ndiri kutsigirarira kuti mari yekuti munhu aite president haifani kutombopfuura pa-$1,000 except nekuti pane zvinhu zvaari kuunza kunyika utungamiri hwaari kuunza unyanzvi hwaari kuunza hazvifani unge zvitomedzwa nemari bazvada kunge dai paine the way yekutaura kuti munhu kuti azi mutungamiri zvizvaainazvo zvinokodzera utungamiri its not about money munhu kuti aite MP umwe anenge asina chaainacho asi ane njere dzekuti atungamire vanhu so its the same principle its about the wisdom its about the integrity not about how much money you have
ndogai tinzwe kuna vakanyenzura vakanyenzura munotiwo
ndinowirirana nadhokuta Mvinyai nekuti quality ya leader ienderane nemari yaanaemuhombwe kana kuti yaasina tikatarisa mari maproportional representatives edu tinoda 26,000 plus 20,000 yapresidential candidate so zvetu plus 210,000 yemaMPs tikaisanganisa mari yese inovara kuda kusvika ku$260,000 saka ielimination by exclusion ivo vanhu vezanu p f mari vanadzo saka zvakaitwa nevakatarisa masigasa yavakatsika mutemo uyu vanga vane chinangwa chokuita ba manew players from entry into the political field.
Dr. Mzoriwa, tiri kunzwa ivo vamwe vari kutsigira mari idzo vachiti dzakanakira kuti dzinoburitsa mudariro vanabvongo dzamuto asi asina chaanenge achitarisira kuti anohwina kana kuburitsa musarudzo.
Ndinoziva kuti ndochachiri chinangwa chavo ichocho tinoti changa chakanaka noti hazviitiba kuti tiite mapresidential candidate anosvika kana 50 kana 60 that's a nuisance asi raya iripo ndeyekuti nyika dzese pasi panapa one nzira dziripo dziri well established dzekuti identify munhu nekuti approve munhu kuti angida kuita presidential candidate anozvasei chekutanga icitizenship obviously chechipiri ndicho chekuona kuti munhu ane clean record here anokodzera rekuti amutungamiri nhandizvere so nyika yakadai seZimbabwe tatinoziva kuti there's been unemployment for 20 years munhu aitotarisa tie kuti munhu aite raise $1,000 ini ndomuda kuti paifanira kungoitwa macriteria mashoma shoma one of them ndeyekuti paipaizi munhu achida kuti apply for this thing anofanira kutiudza kuti musangano wake une vanhu seminimum ye$5,000 it makes sense chakanga tadedzideni kushandisa mari ezvicriteria nekuti kana ine mari yakati ngokodzera taroda kudzoka zvaitwa kukolonia rugo rwezi kuti munhu aite ap unofanira kunge wakaita form 4 kana uchita on a piece of record.
Vakanyenzura manzwa zvataurwa nadr Muzoriwa pindurai tinzwe.
Ndinowirira nadr Muzoriwa nekuti kana tikatarisa during the colonial era yasmith aitiwe kana usina maasets akati haubvumirwe kuita mp saka isusu weare moving 100 years backwards weare becoming even worse than smith saka zanu pf yakangoshandisa majority yayo muparliament kudzika draconian law draconian indefense yekuti iri kutabhaa vanhu vari kuda kupinda mupolitical playing field kuti vatambe game iyi saka haupeni iti bfa game kana vamwe vaitwa excluded outside saka ndivanga kuti zanu pf yakashandisa majority yayo muparliament kudzika a law with the suit itself.
Dr. Muzoriwa tipete yedu chirongwa zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe moenda kumatarere muchinyunyuta pamusoro penyaya
tinoenda kumatare tichinyunyuta asi kuda ndichitarira kutangemiri mune muzimbabwe kana mutemo wapasiswa nematare makuru kuenda kukoti chirango nekuti mutemo unenge wapasiswa tofamba nezvatinazvo izvozvo asi going forward tinoda kutashuva kuti mutemo iwoyo ubviswe.
Vakanyenzura tipete yedu chirongwa poitwa sei apa?
Kuenda kumatare edzimhosva tingangoti kuwesta saka renguva ndokwetakatarisa judiciary yedu iri captured tinongozivisa kuna mwari kuti mwari kutenga variko havakokire havana dei wadai anonzi mwari vamboshanya.